Vamnangagwa vakaudza vamwe vatungamiri venyika dzepasi rino kuti Zimbabwe yainge yazadzikisa zvimwe zviga zveUnited Nations kana kuti maSustainable Development Goals kuburikidza nekubatsira varimi kunyangwe hazvo vari pasi pezvirango izvo vati zvinofanira kuti zvibviswe.
This is one example of innovation, creativity and homegrown solutions.
Pane zvimwe zviga zveUnited Nations zve2030 Agenda for Sustainable Development, Zimbabwe yakwanisa kudzivirira nzara kuburikidza nekubatsira varimi nezvikwanisiro zvakaita sembeu uye zvokurimisa kunyangwe hazvo yange yakatemerwa zvirango. Asi tiri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe.
Vamunangagwa nevamwe vakuru muhurumende yavo vakatemerwa zvirango neAmerica nenyika dziri musangano reEU vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Vakatiwo Zimbabwe yakaita sarudzo dzakachena ikakoka vaongorori vesarudzo kubva kunze kwenyika.
In view of the fact that elections are an integral element of democracy, my country held the much anticipated harmonized general elections on the 30th of July 2018.
Tichiona kuti sarudzo dzakakosha pautongo hwejekerere. Nyika yangu yakaita sarudzo musi wa30 Chikumi, idzo dzainge dzakatarisirwa nevakawanda. Ini nokuziva kuti panofanira kuitwa sarudzo dzakachena, ndakakurudzira vanhu vose kuti vabatane, vawirirane, vashande murunyararo kunyange vachisiyana mafungiro panyaya dzezvematongerwo enyika. Kuvhota nekuverekwa kwemavhoti zvakaitwa murunyararo.
Asi vakati havo vari kushushikana zvikuru nenyaya yekupfuurwa nemauto kwakaitwa vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu, vachiratidzira vakati hurumende yavo iri kuongorora nyaya iyi.
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable.
Pakakanganisika hapo apo pakaitika mirizhonga musi wa1 Nyamavhuvhu. Izvi zvinhu zvakange zvisingatarisirwe uye zvatisingabvumirane nazvo. Commission yatakaumba kuongorora nyaya iyi ine nyanzvi kubva munyika nekunze uye yatotanga basa. Ongororo yavo ichatibatsira kuti tipete nyaya iyi nekukurudzirawo utongo hwejekerere.
Panyaya yeminda vamunangagwa vakati hapana kudzokera kumashure panyaya iyi uye vatema vacharamba vaine ivhu ravo.
The land reform program is irreversibly behind us.
Nyaya yokuendesa ivhu kuvatema haikwanise kuti idzokere kumashure.
Vakativo chido chehurumende yavo kuona kuti upfumi hweZimbabwe hwasimudzirwa.
Emboldened by the dreams, hopes and aspirations of our people and in tandem with the United Nations Agenda 2030 and African Union Agenda 2063, we have outlined our vision.
Tichifambira navo nedonzvo reUnited Nations Agenda 2030 nere African Union Agenda 2063, takwanisa kubuda negwara rezveupfumi rekuti vanhu vakwanise kutambira mari inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu pamwedzi. Izvi zvichabatsirawo mukuumbwa kwemabasa nokurwisa nyaya dzeurombo uye kumisa nyaya dzeuori. Zimbabwe yagadzirira kudyidzana nedzimwe nyika.
Vamunangagwa vakativo United Nations inofanira kuvandudzwa kuti nyika dzemuAfrica dzigare padare reSecurity Council.
The United Nations and its organs require to be democratized. We join the call for Africa to be represented in the permanent category and to have increased representation in the non-permanent category.
United Nations nemapazi ayo inofanira kuvandudzwa. Tinoda kuti Africa ive nevamiriri mudare reSecurity Council. Izvi tinoda kuzviitira kugadzirisa nhoroondo yokudzvanyurizwa kweAfrica nokusiyiwa kwainoitwa pamatare ekuzeya nyaya dzakakosha pasi pose.
Mutungamiri wenyika akatiwo anoda kuti nyika dzakaita sePalestine neWestern Saharawi dziwane kuzvitonga kuzere. Akaenderera mberi achiti mabhanga akaita seIMF neWorld Bank uye sangano rekutengeserana reWorld Trade Organization anofanira kuvandudzwa kuti nyika dzemuAfrica dziwanewo chouviri. Vamunangagwa vakativo nyika yavo yakagadzirira kuti idyidzane nedzimwe nyika pasi pedingindira ravo rekuti mikana yavhurwa muZimbabwe kana kuti Zimbabwe is open for business.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
Zimbabwe yakagadzirira kudyidzana nedzimwe nyika uye yakagadzirira kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzezvoupfumi kuti ikwanise kuita izvi.
Mutungamiri wenyika uyo ari kufamba nechikwata chinosanganisira gurukota rezvoupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube uye gavhina wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ari kutarisirwa kusimuka nhasi kubva kuamerica akananga kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muNew York, ndini Blessing Zulu.